chokutanga ndechekuti iye zvino munhu kana kuti nyika haigoni kurarama iri yoga, uyezve nyika inenge isina zvose zvingaita kuti zvizvarwa zvayo zvinge zvichirarama. Saka unotoda kutodini? Todyidzana navo navamwe. Saka pachivanhu chiti zvikumo zvinoda kudyidzana mhute. Saka zvimwe chete nenyika dzokuEurope idzo dzakaona kuti hadzigoni kurarama kana dzisingawani zvavangashandisa zvinowanikwa muZimbabwe. Uyezve vakazoona kuti aya masanctions angaripo rarichingori daka rekandiri yekuBritain neZimbabwe.
Vachisi, maonero enyu padanho rakatorwa neEuropean Union rekumutsiridza ukama pakati pesangano iroro neZimbabwe?
Inini handina chinonyaya ndishamisa nezvinhu zvakaitwa neEuropean Union kuti ikwanise kudzokera kuti yakukwanisa kubatsira Zimbabwe. Chinhu chakanga chichinyanya kukosheswa zvikuru neEuropean Union inyaya yekodzero dzevanhu, inyaya yekuita hurumende inobata vanhu zvakanaka, inyaya yekuona hurumende inoisa masystems anokwanisa kusimudzira pfundutso dzevanhu. Asi European Union yakazotoona kutoti hapana kana zvinochanduka apa. Vanhu vari kutonga muZimbabwe nyangwe zuva rikatanga kubuda richibva kumadokero havasi vakachinja matongero avanoita, mabatiro avanoita, vanhu kudzvanyirirwa vanoita. Saka zvinhu zvavari kuita zvese izvi zvaakuchikanganisa kurarama kwevanhu vemuZimbabwe vacho. Saka kubatsirwa kwatiri kuitwa neEuropean Union hakusi kwokuti ZANUPF pane zvayachinja zvinyowana. Inyaya yekuti ZANUPF yatoitisa upenyu hwevanhu zviri wese, ichikavhira nyaya yekuti nekuti tipa masanctions. Nyangwe munhu anoba, nyangwe munhu anopondwa, anongopondwa zvizvi nekuti Europe yakatipa masanctions. Inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe upenyu hwavo ndo hwakanyanya kukoshera munhu wese pasi pedenga rinei, zvisinei nekuti anosapotwa pati kana anobhilonga to which political party.
Vachirumanzi, pfungwa dzenyu nemashoko ari kutaurwa navachisi?
Zimbabwe hapana chayakagadzirisa, asi iyi nyika yakazvimirira ikati iyo isusu tichaenda nezvinangwa zvedu zvokutora ivhu redu, maresources edu, tokevha our own inji. Zvinotaurwa vachasi zvokuti Zimbabwe hapana zvayakachinja, and then European Union ikaona kuti hatingagoita sei. Hakuna zvinhu zvakadero, hama yangu vachisi, kana kuti navateereri vakateerera iye zvino. Hazvigoni kuti nyika dzokuEurope dzishaye hope nenyaya yokuda kubatsira maZimbabweni. Ichocho ndochokwadi chatofanira kutanga tabudzana toga maZimbabweni tisati takomenda. Handifungi kuti iyemi mukanya muri kuAmerica makamboshaya hope nokuda kubatsira vanhu vokuZambia. Iva vachisi ava havana kutomboshaya hope nokuda kubatsira vanhu vokuPakistan.
Ndirangoti pindurei pane zvataurwa navachirumanzo. Inini ndinowirirana navo zvikuru panyaya yekuti izvo hakuna chinhu chinonzi nevanhu veZANUPF vanoda kubva kuna vanhu veEuropean Union. Vanhu veZANUPF vakaba upfumi hweZimbabwe kubva 1980 kusvika patiri panapa. Ndo vane mabhizinesi, ndo vanowana matenda, ndo vanowana zvese. Saka havana dambudziko mukurarama kwavo. Asi munhu akagara muBikita, munhu akagara muMbare, munhu akagara kumagwegwe anotoshaya kuti izvo obatsirikana sei achinzwa vanhu vachinzi vanonoita birthday kuVictoria Falls inoda 1 million.
Zvimwe I think pane nyaya dzokukomenda kuti government inoshanda sei zvinenge zvichida ruzivo kwakati bhijanana. Iye zvino vari kutanzi kwai vanhu vakabudirira munemu vanhu veZANUPF tomboenda kupolitics dzacho. Dzataura vachati vanhu vakawanda ndo vanosapota ZANUPF. Saka zvazvinoreva ndozvokuti vanhu vakawanda ndo vana mabhizinesis. Saka vasina mabhizinesi ndavapi? Ivo vana mabhizinesi kava vari vanhu veZANUPF.
Mukanya, munoziva zvinotaurwa navachirumanzi vanotaura kunge history haiverengwi nevanhu. Inini ndinorangarira zvikuru pachiitwa committee yereengagement of Zimbabwe and the European Union time inclusive government. Timu iyoyo yakasetwa neinclusive government nekuti European Union yakaona kuti kwanga kuine hope within the inclusive government. Saka haisi nyaya yekuti European Union yakangofunga yakagara kwayanga yakagara kuti taakuda kuuya kuZimbabwe kuzoti tibvise masanctions uyezve kuti titange kuita business. Aiwa, vachirumanzu,